Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. America yagara ichidzokorora kujekesa kwayo kuti haisi kuzofa yakatsigira kumiswa kwekurwisana kuri pakati peIsrael neHamas kusina kuregererwa kwenhapwa dziri mumaoko eHamas. Mumiriri weAmerica munyaya dzezvematongerwo enyika kuUnited Nations kana kuti US Alternative Representative for Special Political Affairs vaRobert Wood vakati zvinhu zviviri izvi hazvigoni kupatsanurwa sezvo zvakapindana. Vaudzi vakati kuchine zvizvarwa zveAmerica zvinomwe zviri mumaoko eHamas vachiti havanga vakanganwe. Vakati bandiko ravo vacharamba vachitevera nyaya dzekutaudzana dzinounza runyararo kugadzikana nerusununguko kuzvizvarwa zvepalestine zviri muGaza. Vaudhi vakati America pamwe chete nevamwe vainodyidzana navo mudunhu iri vashanda zvakasimba kuti izvi zvibudirire. Asi vakati havasati vasvika ikoko vachibvunza kuti nekuda kwei. Vaudzi vakati izvi zviri kutadziswa nekuda kwekuti Hamas iri kuramba zvibvumirano zvakawanda. Ambasada Wood vakatsinhira vachiti haisi Israel iri kutadzisa kubudirira kwechibvumirano chekuunza runyararo asi kuti iHamas. Israel yakagadzirira kuita chibvumirano chekumbomira kurwisana chinochinjanwa nekuregererwa kwevashoma vari muhunapwa. Kubva ipapo panozosimbiswa kuunza kudzimba vose zvavo vari muhunapwa. Chisungo chose cheUnited Nations Security Council chinofanirwa kushoropodza kurwisa kwechitororo kwakaitwa neHamas musi wa7 Gumiguru, vakadaro ambasada Wood. Vakati hazvitsananguriki kuti mwedzi inodarika 13 kubva zuva iroro dzimwe nhengo dzeSecurity Council dziri kutadza kuona pane dambudziko zvekuti dzinoramba kutambira kuti Hamas ndo yakakonzera kusawirirana uku. Vakati iHamas yakaisa mamiriyoni evanhuwo zvavo vemupalestine munjodzi uye kuisa dunhu rose pedyo nehondo huru. America icharamba ichirwisa kuti pawaniswe rubatsiro muGaza yose, izvo zvinoda matanho nekukasika kuitira kuvandudza mamiriro ezvinhu. Ambasada Wood vakatsinhira vachiti America yakatora danho rakajeka kwazvo kubva zvatanga hondo rinovere kuti Israel yaive nekodzero yekuzvidzivirira zvichitevera kupondwa kwakaipisisa kwemajudha kubva zvaitika Holocaust. Panguva imwe cheteyo America yaita zvakawanda kudarika chero zvayo nyika kusimudzira mamiriro eupenyu hwevanhu muGaza. Wood vakati zvakakosha kuti papedzwe hondo iyi nenzira inoendesa mberi kugarisana mushure mehondo zvinozopa utongo hwakanaka kugadzikana nekuvakwa patsva kweGaza nekudzosa chiremera chevanhuwo zvavo vakabatanidzirwa muhondo yavakanga vasingadi iyi. Vakati ngapashandwe kuunza nzira dzinopedza zvachose kushupika neurombo kuvanhu vakawanda vakashungurudzwa neHamas kubva musi wa7 Gumiguru. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica andakuverengerai.